Issues, guidance, counsel, we are at liberty anytime to meet with any of our leadership or our members to talk about any matters which may be of concern to the party, to ourselves, to the members. Yes, the president is undeniable. Tikaita edu a very good discussion. Wongu ndizvo kuti vabiti ndavaona maskati tikaita a very good discussion. Asi isu as guardian council, simba remediation atina skill yacho zvachose. Isu basa redu ndere kungoita kuenzanisa vanhu mupati vasiri kuhwirirana. Isu leadership yedu yakaelektiwa kucongress kuBulawayo muna 2011 tiri kutora zviri kubva kuvanhu kuti dai vava vanhu vanoshanda pamuchi.
Saka musangano uyo waburitsa chii mune zvamuri kuedza kugadzirisa izvi?
Hapana musangano waitika wokuburitsa chinhu. Ndiri kuda kungoti inishona culture, inindevene culture, advice inofamba nomunhu wese panenge paita mhere mhere ndeyekuti pesanai asi siiraite ukama kuti mangwana kana muchisangana munogona kukwazisanai, munogona kutaudzana. Ndizvo zvatiri kuda kuti kugardens council tiite isu, kuti kuleadership yedu yese kumamembers patinorwisana mutsumo yechishona. Inishona karota muZimbabwe kunonzi pamunorwisana siraite ukama.
Asiwo imi sekanzuro yavana Sorojena, masvikawo papi nekuedzawo kuti muone kuti mapoka maviri aya ataudzana nekugadzirisana?
Guardians Council, isu power yemediation skill yacho atina. We don't have the skill to mediate. Asi skill yokuenzanisa vanhu tinayo takazara, nekuti the 30 guardians councillors vanhu vakura vabva zera vanogona chaizvo kutaura kuti nzvimbo pavari ive neurunyararo. Ipapo ndio patiri kushanda isu.